Ziko kwatiri kumba kwa mkuma wopo chungono parizino mapurisa angari mpupane wakararapo nesuro mwanda wene pfute wa chisingeteza pamba pake ipapo kana uti shivano shanisa zubasa soke kamera ilipo nasi mapurisa uya pamba ipapo zakari ni mkweta wachiti waruna kusecha mumba ma mkuma wopo chungono wachiti waru kuchaga any documents kana articles awari kufunga zina wana kwa waka shanisa na kupala mosa ya awari
Saka pane chavati wawana ere chino sungirira wa chingono kumosha ya wari kupomero.
Paita kupokana nekuti makweta hopo chingono uzare biatise mtetwa mkoma dark court mkoma gift mtisi kwezi mbapu lawyer swimmer rights wa chema county waita makakata anani mapolisa kuti search warrant kwa ramini aru hili arisi kupindira na nesha muda kusecha saka paita kakuta uza na mapolisa nenga mbuita kutuka mashure wambo siya wa mwari po tika wana wakaenda minu kwa waenda saka tukungu mkoma unga unga kutisu Tunaweza makukatisa mtu wawani sechwara ni notaura suku tora kamera ya mkuma kumbuzi
Tanzgozi mwechete uti shirugu itika kumba kwa wangarifu mea kutema kurisa haru kusecha wa ikoko wawani wa erisha kari sechwara ndi kwa wangarifu
Ongu Magistrate Judith Jaruinga ndia pa sechwara ndia chandiswa ni mapurisa kumba kwa mkuma wopo chungono ndio zakari magistrate pa sechwara ndia kushandiswa kwa mkuma chako kukari ufume wakabiri kwa mkuma mozi kumbo is not lawyer swimmer rights utaona wakuti akada kungo ufana na sechwara ndia wakuta wana osu kuti chirikucha kwa any documents andu kuna mkakashandiswa na wangari ufume mkupara mosa ya rukupume wangari kupi wa mosa zakari kufana ni ya mkuma wopo yekunzi incitement kana kukurudzira ruzhinji rwevana vezimbabwe kuti rupandukire hurumende yavo nakaka
saka vaviri ava vanotarisirwa kumira mudare riini
semamirira zvakaita akatowa kuma fast 3 zvakati matarano vhara na half past 4 saka sikuru kwatarisira kuti nezuva remangwana sechitatu vangangomeswa pamberi pedare
ivo vari kuti ine mhosva dzavari kupomerwa
mukaona pamhinduro yavo kuwanted cautioned statement yakarekodwa nezuro pawaipirwa mhosva yavaipirwa iyi vari kuramba vakazviramba mhosva idzodzo vese vaviri navamwe avamukoma chako mugari ivhume vari kudinaya vari kuramba mhosva idzi dzavakapomerwa